Nosh Nation.
Exclusive from ZambianMusic24.com.
No limits.
Rudo sharunoita, pamoyo pangu soa pakaita. Baby ukandifonera sandinoita. Zvinoda weka kuzvionera weka samepo ndinongoda zvaukaita. Paunoti chinzwaka, une nguva dzaunoti mati mama. I love you papa, uri superstar mwana indasha. Mangu mwana makasikirwa iwe hakuna mumwe. For sure wanchamboda, ngweta make sure my actions akwa santum. Chekukusiya hanchamboda, choita senge. Vanhu vacho muneka unowandaive nemumwe aitomboda. Ndafunga pamwe, tiite zvaunoda kase munhu wangu zive zvandoda zvauchazoda. Ugantamza chitina ndokusvitsa usimendekani. Rudo vaviri avoida kunfina kuti zvinhu kazviendere but zviri paviri. Pamwe uchazonjuma uzoterera ruregerero pane chiri pandiri. Chinogara chichindiudza kuti ndiwe yangu medzisiro. Kosi ndikafunga taenda kukoma paya tichisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitingatifambe slolo. Paya ndikafunga pataenda kukoma baby taizombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitingatifambe slolo. Bati dai moyo waifurika andaishaura dai waifurika. Nati dai waizvionera wega manje ipapo inenge yava suicide. Ndaperera zuva ndaperera. Ndaperera azve zuva ndaperera. Wangusha haumbonzwisisa zvandinofilasha. Ndisiri pauri zvandinofunga. Ndiwe munhu wangusha ndiwe ndiwe. Ugantamza chitina ndokusvitsa usimendekani. Rudo vaviri avoida kunfina kuti zvinhu kazviendere but zviri paviri. Pamwe uchazonjuma uzoterera ruregerero pane chiri pandiri. Chinogara chichindiudza kuti ndiwe yangu medzisiro. Kosi ndikafunga taenda kukoma paya tichisombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitingatifambe slolo. Paya ndikafunga pataenda kukoma baby taizombonzvenga povo. Uchiramba rudo ndiriti mucholo uchitingatifambe slolo.
Exclusive from ZambianMusic24.com.